Takati chimirira vanhu kuma 74 vanhu vandeve zvinozvimirishonga inonzi yakaitika gore rakapera muHarare.
Mutongi ati kudii?
Nyaya haina kutombonzikwa nhasi zvangonzi nemuchuchisi pangasitaisa kugadzirira uye mapepa emhosva yacho takatisa kutombopiwa uye vafakazi vange vasipo saka zvanzi chiuyai musi wa 31 January kudare.
Saka munofunga kuti panosvika zuva iri vanenge vagadzirisa here nyaya yavo ivo vachuchisa?
Ndinofunga vanenge vangotsvagatsvagawo vafakazi vakungotsvagawo kuti vauye kuzopa kumbosa. Todaro, todaira kudaro kuti panosvika musi wa 31 vanenge vagadzirisa nekuti vataudza darewo pangochitina vachuchisi kuti kana nyaya iyi ikasaenderera mberi musi iwoyo wa 31 zvinenge zvoreva kuti vasungwa vanenge vakunzi vakaendeswa kudzimba dzavo vasina mhosva imwe vachapomerwa.
Asi ivo vamuri kumirira ava vari kuti kudii nenyaya yekusungwa kwavakaitwawo?
Ava vari kuramba mhosva vachiti zvekuti vakaita mhirishonga inyaya yekunenedzerwa yavasingazive. Uyewo vamwe vacho vakabatwa vakarongwa zvisingatomboiti nevamwe vanhu vasingazikani kuti mapurisa here kana kuti ndevapi. Saka hapana ari kubvuma mhosva uye vari kuti kufamba muguta musi wakaparwa mhosva kana kuti musi wavakasungwa hazvirevi kuti vange vachipara mhosva nekuti kufamba muguta hakurambidzwe.
Pane vamwe vakarohwa here vari mumaoko emapurisa uye vari kuendawo here kumatare vachida kuti varipwe?
Yes, varipo vakarohwa zvakanyanyisa uye vari kuendawo kumatare vachida kuti varipwe. Matsamba akatonyorwa navamwewo magweta andoshanda navo kumapurisa vachivapa chiziviso chekuti pane chikumbiro chichazoiswa kudare pamusoro pekurohwa kwakaitwa vanhu. Kana nesuwo panyaya iyoyi takazviisa futi pamapepa kana parekod mukoti kuti kune vanhu ava vakarohwa uye taida kuti vari kuchuchisa ava vaite kuti mapurisa vave neumbowo hwekuferefetwa kuvakavarova. Asi nazvino hapana chati chaitwa, tinongoenda kudare chidzoka zvichingonzi aiwa tichiri kutsvagurudza tiri kutsvagurudza, asi hapana umbowo hwakatitsvikiti kuti waunzwa kudare nemapurisa nekuti haungatizve kitsi ibate imwe kitsi. Mapurisa kuti vatsvage mamapurisa zvinotinetsei, asi tiri kuramba tichingomanikidzira kuti umbowo ihwohwo huye kudare.